Ngoma Zaire Zimbabwe yamuka Moya yeru ya simuka Ndakara kure Asimwari vakandisimudza Dzina chakaoma Asimoyo wakaramba Handina kureva Hope dzangu dzichifa Ndiri mwana weAfrika Ropa rangu rinopisa
Simuza mwea
Simuza mwea Goma fichirira basi rese
Simuza mwea
Simuza mwea Tiri kusimuka tese
Goma, goma, goma
Simuza
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 Nani simu changu wate